Masikati akanaka vatereri. Tinosangana masikati anhasi uri musi wesvondo zvika 17, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yava Munangagwa yakavagonera zvikuru nokuvawanisa mari yemihoro zoro rerekisimisi risati rasvika. Vanhukadzi vokurudzirwa kushuvira nokushingirira kuita mabasa agara achinzi ndeevanhurume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yava Munangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zoro rerekisimisi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vange vave nemakore vachizowana mari yavo zoro rapfuura, izvo vanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura nestudio 7 amaifungai ndodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa, vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvekuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari, izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki, nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvekuti vafariwo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshe iri kushayika zvayo kumabhengi, but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaekokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ekokeshi neswipe dzidzidzi, saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswipa nekushandisa futi maekokeshi.
Izvi zvatsigirwawo navariki Dube, avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo riri nani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semasevhu sevhanzi vamasalari zedu, tirikwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, ende mazuva ano yangova nyaya yeecocashi iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocashi kana kuti swipe iyoyo zvine nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiriri, avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzero, wakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo rekisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalari edu before Christmas. Ndonga takatane about 3 years tichingwana masalari after Christmas. Vana vedu vachishaya mubaro paChristmas. Asi this year tichingotenda nezvatakaitirwa nevakuru, vaona zvakakodzera kuti masevhu sevhanzi tikasike kuwana salari yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro, majesi edu asambochinja emasalari every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita, uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita, apo pari kutarisirawo vari pamwe chikandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vasika na vevanu kazi vechidiki vanu fani wakushuvira nukushingirira kuita mabasa agala chinzi ndia vanu rume jisine kuti vanu sangana nezviminga mpinyi zvakasiyana siyana mukuweza kuita izvi. Mutori wedu wena utaurai shava anotipanya ya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wekukurudzira vanhukadzi vechidiki kuti vashuvire kuzvisimudzira muupenyu wakaitwa muvulawayo nezuro Manheru. Mumwe wevaiva vatauri pamusangano uyu amaita ndidhuve vanove mutyairi wendege vakati hazvizi nyore kuti vanhukadzi vapinde uye vabudirire mumabasa agara achionekwa seanofanirwa kuitwa nevanhurume. Asi vakati nekuda kwenyaya yekukosheswa kwavepo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, zvakakosha kuti vanhukadzi vechidiki vashuvire kupinda mumabasa akadaro nekuzvisimudzira muupenyu zvisinei nezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo. Izvi zvakatsigirwawo namuzvare Annette Moyo vanove chiremba pane chimwe chipatara muvulawayo.
Ndinoda kukurudzira vasikana kuti muupenyu kana kukauya zvinhu zvinenge zvichida kuvakanganisa muzvinhu zvavanenge vazvipira kuti vari kuda kuita, zvinhu zvinosanganisira masexual pressures anogona kuuya nevarume, vanofanira kushinga nekuti tiripo madzimai takambosangana nemadambudziko akaita seiwayo asinokwanisa kumira nekukunda. Saka tiripo kutikurudzirane kuti tikwanise kumira, tikwanise kusvika kwatinenge tichida.
Vabusisa Moyo vanove mukuru wekambani yeUnited Refineries uye vakambovewo mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakabvuma kuti vanasikana nevanhukadzi vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mukuda kubudirira mumabasa akasiyana-siyana. Asi vakati zvakakosha kuti vechidiki ava vasazvitarisire pasi uye vashuvire kuve vanhu vanobudirira muupenyu, vachitiwo zvakakosha kuti vade kuita zvidzidzo zvesainzi uye kuti vawane rutsigiro rwose rwavanoda kunyanya kubva kuvanhurume.
Tinoda kuti vasikana, nyika yakuchinja, zvinhu zvakuchinja, mararamiro edu yakuchinja kuti vanhukadzi vane mukana wekuti vapinde mabasa marimwe zuro aitwa nana baba chete. Asi iye zvino vasikana vana mai vakupinda mumabasa akasiyana-siyana. Chero munhu achida kubhururutsa ndege ari mai zvakuitika. Kudhara zvanga zvingawanikwe izvozvo. Saka izvozvo chinhu chakanaka zvikurusa kuti tese taane mukana wekuti tibudirire, tiendere mberi, tibatsire mhuri dzedu.
Mumwe wevechidiki aive pamusangano uyu Chipo Paradzai akati dambudziko guru richiri kuwanikwa panyaya yekuti vanhukadzi vasimukire nderekuti havawaniswe mikana muzvikamu zvakasiyana-siyana zveutungamiri, kungave kumabasa, mune zvematongerwo enyika kana papi zvapo. Izvi zvinotsimirwawo nemumwe wevechidiki Kudzai Munyaka uyo anoti pfungwa yekuti pane mamwe mabasa kana zvimwe zvinhu zvisingakwanise kuitwa nevanhukadzi ichiri yakatekeshera muvanhu vakawanda, achitiwo vanhukadzi vechidiki vanofanirwa kuzvipira kuti vabudirire zvisinei nemafungiro akadaro.
Tinowanzosangana nekutarisirwa pasi kuti hatikwanisi kuita chimwe chinhu, kuti takangoberekerwa kungoti tingova vekugara mumba mukicheni, kungobika, kungororwa. Haufaniri kuenda kuchikoro, haufaniri kuenda kuyunivhesiti, haufaniri kuita zvinoita vanhurume. So ndingangoti ndiyo challenge iyi yatinosangana nayo like isusu vanhu vechisikana.
Musangano wanezuro wakaitwa nezangano reWomen's Institute for Leadership Development pasi pechirongwa chekukurudzira vanhukadzi vechidiki kuti vapinde muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapato anopikisa muZimbabwe anofanirwa kubatana kana achida kubudirira. Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zvangazha vanoti pari zvino vanhu havasati vanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvichafamba sei sezvo mapato mazhinji aine zvinoanetsa. Vazvangazha vatiwo zviri kunetsa kuti veruzhinji vanyatsonzwisisa zviri kuitika mumapato aya.
Opposition vanopikisa ZANPF vari parimananzombe. Vanofanira kugadzisa zvavo mukati memba yavo vakatanga kufunga kuti vanokwanisa kuita ZANPF pasaridzo dziri kuuya idzi, nekuti pari zvino tisikuzikanwa kuti mutungamiri weNDCT andova futi mutungamiri weNDC Alliance vatsvangirai vari kuitira kuti vari kunzwa sei uyezve kuti vachakwanisa here kutungamira musangano wavo weNDCT neNDC Alliance. Sepiri ndechekuti mastructure avo kana kuti mabato avo mapati avo anonyanya kusimba nekuti vane nguva vasati vaitawo macongress kana maspecial congress kana meeting avo pachavo.
Munoona sekuti mapato anopikisa aya nokuwanda kwakaita vangakwanisa kubatana pamwe chete vakamira vari chikwata chimwe chete pakukwidza?
Vachatofanira kukwata izvozvo nokuti vachitarisa nenguva nguva iripo ishoma tisati tasvika kumaelections anotsarudzo dzacho. Saka vanofanira kunge vachitobatana.
Munoona kuti simba reZANU PF riri papi nesimba remapato anopipidza kuti riri papi?
Pane zvino simba reZANU PF vakazvitaura vega pacongress, special congress yavo. Simba ravo riri kuti vane mauto anovatsigira uyezve kuti vari muhurumende. Simba revanopikisa riri muvanhu, asi vanhu vanofanira kuunganidzwa nekusimudzirwa kuti vaziva kuti vane masimba ekusarudza mutungamiri chai chai. Asi kana vakasadaro vanokundwa neZANU PF.
Ngatiti makatarisa mberi kwemakore maviri, munoona chinyi mumatongero enyika muZimbabwe?
Chekutanga chiripo chinenge chiri pachena inyaya yekuti kune kushaitwa sarudzo. Sarudzo idzi dzisaongororwa nevanhu vakawanda kuti dzanga dziri zvatinoti pachirungu free and fair here, hapana akatyisidzirwa, hapana akarohwa here. Sarudzo idzi nooti pari zvino dzogona kuti ZANU PF win nokuti ndo inenge yakatirongekei uye iri muhurumende uye vanotaura kuti inotsigirwa nemauto. Asi tichienda mberi sarudzo dzapfuura ndoona sekuti nyaya yeupfumi hwenyika ndo ichanetsa zvikuru kuti ruzhinji runoguta here, kugara here, kuti vanhu vanokwanisa kuenda kuzvipatara here.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatakura zhangazha vachitaura vari parunhare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Vanhu vakawanda vaitarisira kuti mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaizodoma vatevedzeri vavo vaviri pamusangano wekongiresi yechimbi chimbi yakaitwa nemusi wechishanu. Imwe nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vanoti vaMnangagwa munhu anoda kuita zvinhu negwara chairo. Nokudaro vari kutora nguva yavo kuti vatsvake pamwe nokudoma vanhu vavanoda kuti vatevedzere vanogona kushanda navo zvakanaka. Asi mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vaMnangagwa vakamirira kuudzwa zvekuita nemauto ayo vanoti ndiwo ari kutonga nyika. Nasi Rejoto weStudio 7 ari kuenderera mberi nehurukuro yaita navachirumhanzi pamwe navaGutu. Totanga nekunzwa kuna vachirumhanzi.
Politics dzingoitiwi chihwamu kumanyamanya sezvachitaura vaGutu ava kuti basa razvowanda kuMDC saka tikana mavice president matatu zvokunyepera havo vanhu. Hakuna zvinhu zvakaita sazvo. VaMnangagwa munhu anonyatsokudzamisa pfungwa. Izvi zvatakuitira nyika zvinopadzere munhu wose kana kuti kwete.
Ndopamukana kwamuri vaGutu muno uona osei maitira gata wa Mnangagwa wakutizo wari kutambiru wase mtunga miru webato asiyo havasi kusaruza watezira wawaviri
nyaeri po rei hiki kutongwa ne yunda military yunda wa Mnangagwa wadora kusandika wepe pamtemo wangangu ziyo pamtemo tino tize tiyure president asi de facto president muno haripa matoma hariku tenga hariku tonga emuchinda wea anu ndikoni sandino guvea chiwenga dia ne matomu ndiye de facto president wa Mnangagwa wangu liwe tiyule ongoti is the civilian face of a military yunda saka alana kuto wana kana simba kuto wanga doma ma vice president wachambo mirira kuzwa kuna maposa au nana wachiwenga nana susiso moyo nana big boy Samson Chitirema uyano shambika zara kuti parents shit nyewamo wakadaru yo wachazo wawo zaati Mnangagwa chigata uyu Mnangagwa chigata uyu Mnangagwa aminga angu wa hake spokesperson simba chairo rina jiwenga simba chairo rina big boy Samson Chitirema simba chairo rina Philip Valerio Siwanda simba chairo rina sivusisi wa moyo yoo wari kutonga
kwa chiri manzu mburungu wa masho karuta wa nawa gutaya kutizo wa Mnangagwa masimbache ya hawana masimbari kumawuto inise bato mungu zutora sayi
yoo zatotika MDC ya gara iti zati kuona mawuto zi azi chalama ufana uzakezi wa Mnangagwa kwa waka zumba urumende waka chiko ndiri kutoka wikine wiki andi zitu kumashoko ya wala ita ura wa Mnangagwa
I'm not going to be able to do this.
Vano zizia kuti simba chairo rizi kumilitari zokutu wa Mnangagwa zokutu waka ita waka toto kane militari kukatoka waka ita wapa umambo kana kato chansa mziro kutu umambo o president waka gazu wane militari chino zia kuti wari kutonga i militari ndoza chino zia muno weza ano zia kuti chero mkaona cabinet yavo iye manje wa shiri wawa mu cabinet wa cabinet minister of land Sivusisi Omoyo, Minister of Foreign Affairs and International Trade. Pane musoja akapiwa iye basare kuita National Commissar wezano. Wanonjiwa wa Engelbert Rugege. Musoja sekari. Zango tarija kuti yava military yunda yakakwana. Yakakwanisisa. Ichitarija yo kuti ndo iri kutonga. Mnangagwa kwa wachunguwa sukutara kwa nambo ita. The civilian face.
Wachirumanzu. Murukunzwa mashoko arikutaurwa navagutu veruzhinjiwo vanowirirana nemashoko akataurwa navagutu ekuti zvo ZANU-PF yakutongwa nemauto kubva zvakabviswa mugabe pachigaro nemauto nokudaro vamunangagwa vari kutonga vachiudzwa zvokuita nemauto munoti kudii
ruzhinji gwezimbabwe kunoda kuti bedzi kwabatsigwa ZANU-PF ichinzi ZANU-PF yanga iri bato ravagwivo rusununguko chakatanga itraining yokuti kuzonzi ZANU-PF handima wana vabva hondo ndokuzodzoka kumusha ndokuzochinja kuti havasati vachiri magorira vanhu vakabata futi ava vakunzi masoja saka ndizivi kuti pakatanga vamunangabva vachiri gorira ndokuzoita mukuru wamaCIO kuti vanhu vanoti iye zvino ZANU-PF yakutongwa nomunhu aimbova here muCIO iye zvino ZANU-PF yakumbotongwa here naminista akamba minister of defense chizo dzinongori nyambo kuda kukurikidza vanhu chiripo ndechokuti takatanga kuna vachiwenga dzadziri politics dzezanupf vakatanga kuva munhu wezanupf vasati vavagorira ndokuzova munhu ndokuramba vari munhu wezanupf vasati vava musoja saka nanhasi vakuvhera chiwenga vanongori munhu wezanupf zvavari iye zvino ititle chete saka tikuti titi vamunangagwa ivo nhasi uno havasati vari zanupf vakuzi president kunenge kuri kunyere ititle asi vanoramba vachingori munhu wezanupf muzanupf vanopana zvigaro iwe chimboenda musoja iwe chimboita minister iwe chimboita councillor iwe chimboita ani ani zvinongori mazita asi tazire kuti zvinobvisa kuzanu pie.
Asi vachiri manje toda kuti ndikubvunzei, munoona zvakakodzera here kuti masoja nemapurisa anga achipindira mune nyaya dzematongerwo enyika?
Ndotambudziko ramunaro vachoto muri kuAmerica ikoko kuti masoja kana kuti mapurisa tati munhu oga oga akagwa hondo akagwa ari mubhana rezanu pie. Ndokuzobviswa kuti iwewe iye zvino chinda apo iyo itaitle chete chinda unoita kansela atiri kuti munozoti kukansela waregere kutonga kana kuti kansela nhasi munhu angachimbori kansela azova pendiwei kutaite musoja aumaitaitles atingariri chiunhu
vagutu muri gweta pindurai tinzwi.
Mumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defence Forces havafaniri kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa reami kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete zvone mapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary unda iri kutitonga zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga.
Avo vange vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwa avo kubva kunhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naRay Choto weStudio 7. Vatereri, musakanganwe kunzwa chikamu chedu chekupedzisira chehurukuro iyi na7pm pano paStudio 7. Muguta reBulawayo mune mufaro mukuru zvichitevera kubudirira kwakaita zvikwata zveZimbabwe mumakundano evolleyball. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mufaro uri muguta reBulawayo uri kuramba kudzimuka mushure mekunge zvikwata zvenyika zvemuZimbabwe cheSupport Unit neHarare City zvakatora mukombe weAfrica Zone 6 Club Championship. Makundano aunganidza zvikwata zvinorura mumutambo uyu kuchamhembe kweAfrica. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yakamirirwa neSupport Unit neHarare City yave kunomirira zvikwata zvokuchamhembe kweAfrica mumakundano eAfrica Volleyball Club Championships ayo achaitirwa kuEgypt gore rinouya. Izvi zvakauya mushure mekunge Support Unit yakarova chimwe chikwata chemuZimbabwe University of Zimbabwe 3-1. Panguva imwe cheteyo Harare City yakazvambura Botswana Defense Forces 3-1 ndokutora mikombe mikuru iyi. Makundano aya anga ave nesvondo rese achiitwa muBulawayo. Totarisa mutambo wetsiva. Mutambi wemuZimbabwe Tinashe Madziwane akasimbisa zita rake apo akapunzira pasi Robert Kachidza wekuMalawi munharaunda yechitanhatu mumutambo waifarira kusvika manharaunda gumi nemiviri. Mukuita izvi, Madziwane akapiwa mari inoita iyo zviuru zviviri uyezve awana mukana wekurwira mukombe weAfrica Boxing Union Super Bantamweight uyo achakwikwidza na Alex Bureima wekuBurundi uyo abata bhande iri kwemakore matanhatu. Vanoronga mitambo yetsiva vaClyde Musonda vataurira Studio 7 kuti vari kutaura neveAfrica Boxing Union kuti vaone kuti mutambo uyu uchaitwa rini, asi vachivimbisa ivo kuti unoitwa mwedzi wachikumi usati wasvika. Mune mumwe mutambo wakaitwa kumbare complex ikoko Colin Mavundutse na Simon Madangure vakaita mangange mumutambo wavo weZimbabwe National Heavyweight Title. Mavundutse ave kuramba ane bhande rake. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Kunyange hazvo chikwata chiri pamusoro petafura cheMan City chakaita sezvaitarisirwa nekuruva Tottenham. Vanoita zvekubheja mitambo muZimbabwe vari kuchema mushure mekunge chikwata cheLeicester chakazvamburwa pamba neCrystal Palace. Leicester yakadamburwa 3-0 zuva rimwe chetero. Watford yakajwa 4-1 neHuddersfield. Zvichisiya Man City, Arsenal, Chelsea zviri izvo zvikwata zvine mukurumbira zvakabuda nemapoints ese matatu. Mitambo yanezuro yakapera seizvi. Chelsea 1, Southampton 0. Arsenal 1, Newcastle 0. Man City 4, Tottenham 1. Stoke 0, West Ham 3. Brighton 0, Burnley 0. Mitambo iriko masikati ano ndeii. West Brom vs Manchester United. Liverpool vs Bournemouth. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Makanaka inzwi rinofadza zvikuru mimanziwa mechanic manyuruke achiuya kwamuri achibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera taakukusiyai nomufaro na Chris Gande, ndini Tanonoka Wande muWashington DC.